Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 25, 2017.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Imwe nhengo yeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inopisirwa dzimba dzayo kumaZoe.
Vagari vekumasvingo vanoti vari kunonga svosve nemuromo sezvo vasina mabasa akavimbiswa nehurumende yeZANU-PF.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko voendeswa kumatare edzimhosva zvichitevera mashoko avakataura muna kukadzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimba dzenhengo yeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai munharaunda yeMazoe mudunhu reMashonaland Central dzinonzi dzapiswa nhasi nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeMDC inogara mubhuku rekwaNyachuru kuMazoe, vatendai Nyachuru, vanoti musha wavo wapiswa usiku hwanhasi nevavari kufungidzira kuti inhengo dzeZANU-PF. VaNyachuru vaudza Studio 7 parunhare vari kuMazoe kuti midziyo yavo yose pamwe nembatya zvatsakatikira mumarime emoto zvichitevera kupiswa kwaitwa dzimba dzavo nhatu dzeuswa. Vaenderera mberi vachitikana chokudya havasisina sezvo ivo nemhuri yavo vangosara vaine nhumbi dzanga dziri pamuviri yavo. Vanoti kupiswa kwaitwa uku kwaitika mambakwedza varere vakazokwanisa kubuda mumarime emoto aya. Zvichakadai, vaNyachuru vanoti vari kukumbira bato ravo reMDCT pamwe neveruzhinji kuti vavabatsire kuti vakwanise kurarama uye kunotora matsamba ekuzvarwa nezvitupa zvinonzi zvatsvirawo mudzimba dzapiswa idzi. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vashora kupiswa kwaitwa musha wavaNyachuru vachiti zvavai pachena kuti sarudzo dzegore rinouya dzichange dzizere mhirizhonga. Zvaitika izvi zvinoyo apo mutungamiriri webato reZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitange kuzvindikita wese anenge aita mhirizhonga muzita rebato ravo vasati vamuendesa kumapurisa. Asi vaGutu vati zviri pachena kuti vaMugabe ndivo vari kukurudzira mhirizhonga munyika.
Tinoziva makore mashoma apfuura vaMugabe vakabuda pamhepo vachiti ivo vane madegree eviolence, vachitivo ZANU ndeiropa. Saka mataurira vakaita vari kumadhibheleri not kurupane musi wechishanu vhiki yapera kwanga kuri kutokushidzira nekutopa mayouth yeZANU nevamwe vanhu vanotsigira ZANU vanoda zvemusindo kuti vazive kuti ha iye manje matopiwa mukana mapuwa kuahead nemukuru wepati yavo nemukuru wenyika kuti itai zvamunoita, murovai vanhu, pisai dzimba, urayai vanhu, bhinyai vanhukadzi, hapana zvamunoitwa.
Vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika avo vari kufanotungamirira bato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vashora chiitiko ichi vachiti vose vari kuita zvemhirizhonga vanofanira kuziva kuti mweya wengozi unobata aipara kwete anenge atuma.
Chenjera kuti ari kukutuma izvozvo, tsaona nedambudziko rekunge mhepo dzasimudzwa neupenyu hwaunenge waparadza zvinouya kumhuri yako. Uye imi sevatungamiriri munotuma vana kuita mabasa akadaro, utungamiriri hwenyu huri pai? Unozvinzwa zvichinakidza here? Kana kuti vamwe munenge muchizviitira mishonga yekuti hofisi dzenyu dzisimbaradzi? Ndapota vana, musabvumirwe kuita mabasa euori, mabasa achakusiyai maane ngozi kumhuri dzenyu. ivo vakutumai vagere zvakanaka.
Zvichakadai, vagutu vakumbira masangano akaita seSADC, African Union, pamwe neUnited Nations kuti atore matanho nepamusana pemhirizhonga inonzi iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Izvo zvinhu zvinotishungurudza, zvongotaridza kuti kwatakananga uko kuelection ya 2018 kuchanetsa, zvatotaridza kuti mbiro yeviolence yatotanga. Zvaakudai izvo zvatogara tichitaura kuti vakuru vakuru veSADC, vakuru vakuru veAU uyezve vakuru vakuru veUnited Nations pachezvayo ngavaongororewo vaone kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe hazvisi kufadza. Nokuti election yegore rinouya zvatotaridza kuti vanhu veZANU vatanga zvavanogona zvemusindo, zvechibhanditi, zvehuneyanya, ndozvavakiita.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa, amai Cheri ticharamba kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Kupiswa kwemusha wavanyachuru kunouyawo apo bhawara vaElias Mudzuri, vanove mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, rakapiswa svondo rapera uye mumwe kanzuro webato iri akapwanyirwawo mudhuri wemba yake pamwe nemahwindo mumusha wekuwadzana muno muHarare svondo rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Varume vatatu vemuHarare vakasungwa kutanga kwemwedzi uno vachipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa vatokumopiri mumhirizhonga yekurwisana kwemapurisa nevanotengesera mumigwagwa. Vadzoka zvakare mudare repamusoro umo nyaya yavo yekukumbira kubvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso yanga ichinzwikwa. Gweta riri kumirira vaBarnabas Mwanaka, vaEdmore Mushubi pamwe navaDarlington Madzonga vatonderai bhatasara veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti mutongi wedare Justice Priscilla Chigumba vati vachatora mutongo wavo mangwana. Vachuchise vanonzi vanga vachikurudzira dare kuti rinyime varume vatatu ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti vanotyira kuti vanogona kutiza munyika sezvo vakatarisana nemhosva hombe kwazvo. Vabhatasara vanoti dai varume ava vaida kutiza munyika vangadai vakatiza kare sezvo vakanga vaine mukana mukuru kubva panonzi pakaparwa mhosva kusvika pavakazosungwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navaBhatasara pamusoro penyaya iye.
Tare harina kutaura zvikonzero zvekuti sei mutongo uchazogurwa mangwana, asi ndinongofunga kuti pada pamwe basa rinogona kunge rakawandira dare. Tinoda kuti rimbowana taimu yekuti rozogura mutongo, nekuti isusuwo mapepa edu atakaendesa kudare acho akati kurei, nekuti tanga tichiona kuti nyaya iyi hasi nyaya diki, uye kodzero dzevaruma dzekuti vange vari kunze inyayawo huru kwazvo. Saka inoda kuti inatsoitwa nemazvo, muchitaura mitemo yacho inodiwa zvinozoita kuti mapepa acho anga achiita kuwanda nekureba.
Tinonzwawo mapurisa akanga achiti ane humbo hwaakwanisa here unge huchiratidzwa mudare.
Humbo ihwo tiri kungoita hwokungonzwawo. Mapurisa takavanyorera tsamba isusu tichiti tinokumbira kuti tione humbo hwamuri kutaura, asi izvozvowo hazvina kana akambozviteerera. Nhasi patauya kudare humbo ihwo panga pasinazvo. Nemhaka yeizvozvo uye nezvimwe zvinhu zvatakataura isusu muchikumbiro chedu, ndine chivimbo chikuru chekuti vakomana ava mangwana vanopiwa bail kune dare rehaikoti.
Tanzwa kuti vachuchisi vanenge vari kutyira kuti varume vatatu ava vanogona kutiza kana vakapiwa mukana wekubvisa mari dzechibatiso. Imiwo semagweta avo ndezvipi zvamaisawo pamberi kuti dare rione zvinoita kuti vape mukana varume ava kubvisa mari yechibatiso?
Isu takaudza dare kuti hazvigone kuti varume ava vatize vachitiza nyaya iyi yekupomerwa yavanoti inyaya yekumbirita, nekuti vese vanotaura kuti ivo vakanga vasipo panzvimbo yakaitika chiitiko chakadai so. Ende munoona kuti nyaya iyi inonzi yakaitika musi wa29 June, vaBarnabasi Mwanaka vakazosungwa musi wa8 July, ava vairi vamusubi navamadhonga vakazosungwa musi wa12 July. Tese apa vakanga vaine mukana, dai vakanga vachiziva kuti vakapara mhosva vangadai vakatowana mukana wokutiza.
Vanga vari vatonderai bhatasara gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7.
Magweta emtungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai aendesa mutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko kumatare achiti vakasvibisa zita ravatsvangirai apo vakataura pane penyuro yeZBC muna kukadzi vachiti vatsvangirai vainge vairine chekuita neurongwa hwekuda kuuraya vaive mutungamiri weZapu mushakabvu Joshua Nkomo. Magweta aya atiwo haasi kufara nemashoko avamupoko ekuti vatsvangirai vane chekuita nekupondwa kwevanhu munguva yegukura hundi yakaitika kumakore ekuma 1980. Rimwe remagweta avatsvangirai vaChris Mike vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vamupoko vapiwa magwaro ekuti vave kuendeswa kumatare.
Nyaya iripo ndeyekuti isusu semagweta avatsvangirai tatumwa navo vatsvangirai kuti tigadzirise nyaya yekunenedzerwa kwavakaitwa navamupoko mutevedzeri wemutungamiri wenyika mazuva mashoma apfuura. Zvichinzi izvo vatsvangirai vanga vaine chekuita nemhosva dzakaitwa panguva yegukura hundi. Saka isu semagweta avatsvangirai takaendesa tsamba kumahofisi avamupoko tichivatsanangurira kuti mashoko avakaburitsa avakaudza vatapi nhau negurumandira reZimbabwe ndiye manyepo. Nokudaro vanofarira kuti vatsanangudze nekukumbira regerero kuna vatsvangirai ivo vamupoko vachibvuma kuti mashoko avakafambisa haana umbo zvakare haana kukodzera nekuti zvose zvavaitaura pamusoro pemafambiro akaita gukura hundi zvichienderana navatsvangirai zvanga zviri zvemanyepo.
Matimanzwa here kuti mhinduro kubva kuna vamupoko?
Takamirira mhinduro kubva kuna vamupoko takavapa mazuva mashoma shoma ekuti vatipe mhinduro. Kana vachinge vatadza kupa mhinduro kana kuti vapa mhinduro isingafadze tinenge tava kukwidza nyaya iyi mberi zvikuru sei kuenda kumatare edzimhosva tichikumbirawo ruenzaniso kubva kune vatongi vemumatare edzimhosva.
Ko kungokumbirana ruregerero vanhu vakaenda mberi nebasa hazvikwanisiki here?
Izvozvo ndo zvinenge zvakanaka, ndizvo zvinovaka nyika. Chinodikanwa mukurarama kwatinoita ndechekuti anenge akanganisa abvume kukanganisa kwake okumbira ruregerero nyika yoenderera mberi tichitarisa nenhau dzakawanda chaizvo dziri kunetsa nyika ino dzakati kurei. Asi kana tatadza kuwana kukumbirwa ruregerero ikoko zvinenge zvichiratidza kuti vamupoko ava havasi kuona kushata kwemashoko avakanga vataura.
VaChris Mike ndiro gweta riri kumirira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanga vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaitungamira chikwata chevechidiki vatanhatu vekuBurundi vakatsakatika svondo rapera muWashington DC vanoti vabereki vevana ava vanenge vasiri kumboratidza hanya nekutsakatika kwavo vachifanira kunge vaiziva kuti vechidiki ava vakanga vasiri kuzodzokera kuBurundi. Vabereki vevana ava havasati vambotaura nezvenyaya iyi nezvenyaya yekutsakatika kwevana vechikoro ava avo vakatiza musi wa18 chikunguru apo vakanga vari muguta guru reWashington DC muAmerica kumakwikwi ezveumhetura hwemagetsi eFirst Global Challenge.
Gwaro rine chekuita nemusangano pakati pevari kurwisana muLibya rinoti mativi ose ari kurwisana munyika iyi ari kutarisirwa nhasi kutambira zviga zvekumiswa kwekurwisana panhaurirano dziri kukokerwa nemutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron. Mutungamiri wehurumende yeLibya vaFayez al-Sarraj nevavari kurwisana navo vanove mukuru wemauto vaKhalifa Haftar vachasangana navaMacron nhasi masikati apo vanogona kunyorerana pasi gwaro rechibvumirano cherunyararo.
Banga reReserve Bank of Zimbabwe raburitsa mashoko nasi anoratidza kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri kuramba zvichienda kumazevanda dzoka. Izvi zviri kuonekwa kuburikidza nemari yakawanda iri kukweretwa nehurumende kubva kumabhanga emunyika, kushomeka kwemari iri kukweretwa nevemabhizimisi munyika, uye kushayikwa kwemari mumabhanga zvopakuti vamwe vanhu vashaye chivimbo nemabhanga acho. RBZ inoti mari yakweretwa nehurumende kusvika pari zvino yave kusvika pamabhiriyoni manomwe. Nekushomeka kwemari munyika, kunyange hazvo pakaparurwa mabond notes, RBZ inotiwo vanhu vakawanda vave kushandisa real-time gross settlement transaction kana kuti RTGS, asi vaimbova gurukota rezveupfumi uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vayambira kuti zviri kuitwa nehurumende izvi kuzvisikira moto muziso. Vabiti vati mumabhanga hamuna mari zvopakuti pashandiswe RTGS iyi.
Chinamasa akatora mari yemaRTGS, akatora mari yemanostro account, akarana inonzi overdraft, yaari kuti ye overdraft yavakanzi neIMF, musaite izvi zvinokudonhedzai. So ndopabvadambudziko resaba. Zvino vanhu vafoswa manje kuti vosevheva sei? So vazhinji vanhu vaanoita madebit cards kwaakupiwa mahengimamiya. So vanhu vaakushandisa madebit cards. Saka pamakushandisa madebit cards kwaikuyewo kwaakucreata hot air, because chiri kuitika pamukoma blessing ndechekuti munhu akaenda nekakadhi kake kusupermarket hakuna mari iri kutransfer physically. It's just a transaction, ingori mira account. Saka bengi rinongonyora kuti muakaunti mako maane $40 kuna muzvina wegaraji account make money $400, but $400 ya hakuna. So what does this mean? It means kuti hurumende yakuita ponzi scheme, hurumende yakuita pyramid scheme, because pyramid scheme ndoye yekuti munoramba muchibhedha but mari isina isipo. Kana zvazodonha vanhu vanozosafa vozokwara. Imi kuAmerica makaiona mugore ra2007 kusvika 2009.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo kukwereta mari kuri kuitwa nehurumende uku hakuna kunakira nyika.
Zvinoratidza kusarongeka, zvakare zvinoratidza humbimbi ndoga, nokuti mari iyi iri kutorwa haisi kuenda kune zvinhu zvinoita kuti upfumi hwenyika huwanduswe. Imari iri kuenda kune zvinhu zvisingasumudzi nyika, zvinhu zvakaita sekubhadhara vanhu mari, poshaika mari inobatsira kuti zvakaita migwagwa, magetsi, njanji nezvimwe zvakadaro zvinobatsira kuti nyika iende mberi. Hazvichaoni mari nokuti hurumende inenge ichitora mari iyoyo ichishandiswa kuti tidye. Zvangofanana nekudya mbeu.
Ko, mari iri kukweretwa nehurumende iyi inobva kupi chaizvo kana vemabhanga vachiti havana mari? Dr. Kanyenze vanopindura.
Zvinoitika pande zvokuti mari dzevanhu dziya dzanga dziri mumabhanga ndo dziri kukweretwa, kana makashandisa izvi rekuti kukwereta. Tine tiri kutorerusa zvedu kuti kukwereta, asi kutora kungoshandisa simba rokungoti taakutora sehurumende nokuti tiri kuda kuti tibhadhare zvinhu zvedu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce, Valaxon Zembe, vanotiwo nyaya yekuti hurumende iri kukwereta mari yakawanda yave kuomeserawo vemabhizimisi vanosara vasina kwekukwereta.
Mutengo wechiyo wemari uchakakwira zvikurusa. Nepo wakadzikiswa iye zvino kubva kuma 15-20%, iye zvino zviyadzika yapa 12%, zvichidzika kuenda panana 10%, asi ichakakwirisa zvikurusa tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi munyika nenyaya dzemabhizimisi.
Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti hurumende haifaniri kukwereta mari, gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende hakuna kumwe kwainokwanisawo kuwana mari, sezvo isingakwanise kukweretiswa mari nemabhanga akaita sereInternational Monetary Fund neWorld Bank. Hurumende inoti izviri kukonzerwa nenyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe, asi veIMF neWorld Bank vanoti hurumende yeZimbabwe iri kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo.
Vagari vakawanda vekumasvingo vanoti vari kunonga svosve nemuromo kuti vararame nepamusana pekushayikwa kwemabasa muguta ravo. Vamwe vanhu ava vanonzi vari kunonga marara kunzvimbo inorasirwa marara nekanzuro yeguta ravo, vachigeza zvinhu zvavanenge vawana kuitira kuti vagozozvitengesa. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Vagari avano sangani siravesh diki, vakuru pamwene madzimai, anenga akatakura vana kumusana vachienda kunononga zvinhu zvinenge zvaraswa. Studio 7 yachanyira nzvimbo inorasirwa marara nekanzuru, iyo iri kumavirira kwemusha werunyarara West, ikaona vanhu vari mubishi kunonga zvinhu vasina zvipfeko zvinokodzera zvakaita semajombo, magirovhos pamwe nemamask. Mumwe wevanhu ava, amai Slivia Makurwe, avo vane vana vatatu vanoti, kumukira kunononga zvinhu izvi kuri kuita kuti vakwanise kuchengeta mhuri yavo uye vaendese mumwe wevana vavo kuchikoro uyo ari kuumba nenyaya yekutadza kubhadhara mari yechikoro.
Atinonga zvigubhu, magaba edovi, magaba ekobhura, tichitengesera vanotenga vanobika zvigubhu zvacho. Pamwe pavhiki unokwanisa kushanda, unokwanisa kuwana $10 kana kuwana 5. Zvosiyana siyana kuti nongwangunongo zvakaita sei. Nevana vatatu, one wacho ane 5 years anofanira kuenda zero grade, ana mari, ndakangogara naye kuno. Ina anototoreswa chitupa, ndakakurira kwamai, handitorina zvakakwanira zvotindingazvimirira. Anototoreswa chitupa naBethi, ndongoraramawo ndiri munhu anongorarama achingoitawo zvokunonga.
Mumwe wanoita basa rakadai, ambuya Tatenda Murambiwa vanoti, dambudziko ravo iri riri kukonzerwa nehurumende yeZANU-PF, iyo iri kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika nepamusana pekutadza kutonga zvine jekerere mukati.
Yakaitisa kuti titsvake marara kuno kumabhini. Saka hurumende yedu dei iri hurumende inowisisa, dei ichiindisa vana kumabasa, yavhura mafektori ose vana vachiwana mabasa. Asi vakavharisa mafektori ose kuti vana vedu vashaye mabasa. Vana vedu havana zvavachaita, vangova vana kungogara mudzimba. Isu vabereki tisotambura nokutsvaga mari. Ndiri kutengesa zvigubhu une maplastiki nezvimagaba zvimakeni kuti ndiwane mari yekuti vana vawane mari yekudya mumba.
Mukomana wechidiki ozvati Mupambiwa anotiwo inyaya yenhamo zvayo, asi utano hwavo huri panguva yakaoma sezvo kumarara uku kuchiratsirwa zvinhu zvakasiyana siyana izvo zvinokonzera zvirwere zvakawanda.
Utano ndobva ane riski nenyaya yekuti mune zvinhu zvakawanda zvinhu zvinogona kubaya kana mainjections anobva kana kuzvipatara anenge ari mumatifishanda mutinonga zvigubhu nemaplastiki iwowo. Saka tachitarisira kuti otherwise kana dai takwanisa kuti wanewo kana maprotective clothes akafanana kana magloves nemasafety shoes kana majombo otherwise zviri nani.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanononga zvinhu kunorasirwa marara vane njedzo yekubata zvirwere zvakasiyana-siyana kana vachiita basa ravo vasina kupfeka shangu dzinokodzera uye zvipfeko zvemumaoko kana kuti magirovhosi. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanhu ava vanofanira kunge vaine mamask kuitira kuti vasafeme mweya une tsvina uyu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemabasa mumasvingo, amai Svai Mahofa, varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vari mumusangano. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti hurumende inofanira kuita urongwa hwekumutsidzira maindastri ayo akavharwa nepamusana pekutadza kwehurumende kuronga zvinhu zvine ungwaru. Nyanzvi idzi dzinotiwo hurumende inofanirwa kuita mitemo ine chekuita neupfumi kuitira kuti mitemo iyi ikwezve vekunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika, izvo zvinozoita kuti mabasa awanikwe. Payaitsvaga rutsigiro muna 2013 ZANU-PF yakati yaizoita kuti munyika muye nemabasa matsva anosvika mamiriyoni maviri. Asi izvi hazvina kuitika sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvevashandi zvisina mabasa munyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mamwe masangano echidiki anoti ari kufara nekupinda mumakwikwi esarudzo dzegore rinouya kwevamwe vechidiki vanosanganisira Muzvare Vimbaishe Musvaburi naMuzvare Fadzai Mahere. Muzvare Musvaburi vakazivisa svondo rapfuura kuti vachakwikwidza musarudzo yemumiriri weBulawayo South mudare reparamende vakazvimirira voga. Ukuwo Muzvare Mahere vanoti vachakwikwidzawo kuMount Pleasant. Tungamiri Nkomo Studio 7 abata vaItai Machakaire vesangano reZimbabwe yadzoka kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Isarudzo yakanaka iyo yavari kutora nekupikisana nayo kana kushora. Zvinoratidza kuti wechidiki vakunyatsoona wavanenge vachifanira kubva vachienda. Saka tinovaumbirira maoko, ngavapurire mberi, tinovakurudzira.
Zvavaita izvi vaMachakaire, muri kuona zvichiitawo here kuti mapato ezvematongero enyika akaita seZANU-PF neMDC awanikwewo achisarudza vechidiki achivapa mukana wekuti vange vachikwikwidza musarudzo idzi?
Ndinotoona kuti chitori chisero apiwa mapato ezvematengerwo enyika kuti kana vangu ari kuda kuvharira vechidiki kunze vanofanira kunatsotanga kuona vogadzirisa patsva kana vaine humwe urongwa vangu vainahwo ida vechidiki mukati tanga izvozvo kana vangu asina ngavachitotanga izvozvo kutogadzirisa kuti zviite zvakanaka kana vachida kuramba vari relevant mupolitics danhasi oda kwekuti vechidiki ndo vazhinji ndo vane deciding vote pamasarudzo atakatarisana waya 2018 saka vavanogona kuunza vazhinji chaizvo kuti vavoterese roto ripi zvaro rinenge rasarudza kuti ritsigirwe rikwikwidzise vechidiki.
Pane vamwe vari kuti kukwikwidza sarudzo muZimbabwe munhu ari nhengo yakazvimirira yoga. Zvinoti netsei nekuti vanhu vakawanda vanotsigira mapato ezvematongero enyika. Muri kuzvionawo sei izvi?
Ichokwadi chete kuti munhu ati ndakukwikwidza ndakazvimiririra. Pane machallenges akati wandei nekuti vanhu vanozotarisa kuti kana tikakusarudza vakazvimiririra unenge uchizoripota kunaani madevelopments anenge achidiwa munzvimbo unenge wakamirira acho maresources anodiwa unenge uchizawana kupi. Saka handioni zvichinyanya kukurukirika paaspect yekuva independent candidate asi pakuti ndevechidiki zvakanaka chaizvo.
Vaitai Machakaire ndevesangano reZimbabwe yadzoka vanga vachitaura vari parunare muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa cheThe Connection nasi tiri kutaura nevamwe vechidiki vanoti vachakwikwidza musarudzo dzegore rinouya vakazvimirira voga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamiri Nkomo.
Iye zvino tochimboenda kuna Mavelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paVOA Shona Facebook pamwe nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiine hurukuro namuzvare Jeki Ngarande avo vanga vari kuita ivo chirongwa chekupa zvekudya kuvana vanogara mumigwagwa nevakuru vanogara mumigwagwa asi vakamiswa svondo rapfuura vachinzi ivo nemapurisa havana police clearance. Ngatimbonzwai kubva kwavari.
Ndinonzi Jacqueline Tinovimbika Ngarande. Ndini ndakava nepfungwa yekuti tiite nguva ino yechando sekuziva kwedu kwese kuri kutonhora. Tine hama dzedu dzinogara mumugwagwa, tina kwekugara. Hama dzedu vana vedu vakabva kumamisha vachiuya kuzogara mumugwagwa nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Naizvozvo ndakaita chirongwa chekuti tikwanise kuvapa chikafu makisteni ega-ega, chikafu chinodziya. Zvinoitika kuZimbabwe kunokoka kana uchida kuita mutambo wekuti panoungana vanhu muguta unofanira kunge uine police clearance. So mapurisa akaramba kundirenyuira police clearance nenyaya yekuti vakuti maskids vari kuzorwa kana mapedzo kuvafida. Saka in other ways you are actually encouraging them to leave home and come to the streets because they are getting free food. Hanzi vari kutowana simba rakawanda rekuzoita musikanzwa mudhorobha kana mavapa chikafu inini. That's why they refuse to give me the license to proceed with the street tea. As nezvi andidi kukunyeperai, city councilka yekenge yatondipa clearance to proceed with the street tea, but mapurisa akaramba. Handikwanise kuti ndiende against mutemo wemapurisa nekuti patinoungana tichipa vanhu tika panogona kurwiwa mumwe munhu akabayiwa nebanga. At the end of the day nyaya inozongoperera kumapurisa. So zvinenge zvakanaka kuti ndikwanise kushanda ndiine mvumo yemapurisa. Saka nokuda kwekuti varamba nemvumo handina zvino zvandingakwanise kuita. Chandakutongoita iblanket drive.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda marvelous tavatashuka kumagumo chirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri toti murare zvakanaka vatere tokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 25 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kusasa. La leviki sixoxisana lezikolo eziphezulu ama university lama colleges siphinde njalo sixoxisana labo mama labo ntanga ngolwesihlanu esikunanzelelayo ukuthi ama budget consultations sesiwenze akhangela isiqephu lesiqephu
iCouncil yakobulawa isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi mayelana loluhlu lokusetshenziswa kwemali ibudget yedolobho
Isiqoqocela yikuba sifuna ukudinga indlela engangenisa inhlangothi zonke zombili. Siyazi ukuba ukulondolozwa kwelizwe kuqakathekile ngazikhathi sinye thina sithi makwenziwe ngendlela engaphazamisi ibhizimusi lethu.
Abahlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapolisa emgwaqweni yelizwe ama roadblocks. Ezinye inhlangothi ezimela ontanga zithi ziyathokoza ngokungena kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhula abagoqela unkosazana Bimba Ishemu Swaburi lo nkosazana Fadzai Mahere. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sile yakobulawa isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi abasakhulayo abesifazane osomabhizimusi abezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo mayelana loluhlu lokusetshenziswa kwemali ibhajethi yedolobho leyomnyaka ozayo. Kusasa abakhangelele ukukhulumisana labamakolishi emfundo yaphezulu eLarch City Hall. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo esiphalo lodaba ngugcweleyo ekwabulawayo
kusukela ngolwesihlanu olwedluleyo kuze kuyofika kunyanga ezayo abecouncil yakobulawayo balohlelo lokuhamba bethapha imibono yabantu mayelana loluhlu lokubuthanisa lokusetshenziswa kwemali yaleli dolobho ibudget yomnyaka ozayo Isikhulumise kansili yakobulawayo unkosikazi nesisampofu uthi uhlelo luqhubekela phambili kusasa
idolobho lakobulawayo lihambisa uhlelo lokuxoxisana lezakhamizi lilungisa ibudget eka 2018 impela viki singene emalokitshini kuma wards sakhuluma lezakhamizi kusasa lale viki sixoxisana lezikolo eziphezulu ama university lama colleges Siphinde njalo sixoxisana labo mama labo ntanga ngolwesihlanu.
Ukhansila ka ward 18 emagwegwe unkosikazi Consilium Lalazi uthi ukukhulumisana lezakhamizi mayelana lebudget kuqhakathekile njalo isiqinti sakhe sikhangelele ngokuthuthukiswa kohlelo lokuthwala kwezigulane lokucitshwa kwemililo.
Silubona luqonde kakhulu ngoba kakula muntu ngitsho lo yedwa ocatshelwa yikho. Wonke umuntu siyamqoqa thina ukuthi woza nini lizikhulumele libone lapha sincedisane lapho esehluleka khona. Lalapha elifuna ukuthi silungisise khona ukuthi nxa sikhuluma ngebudget singayibamba njani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Josephat Mzacangulube uthi ukukhulumisana ngesikhwama sakobulawayo semali somnyaka ozayo silenguquko. Uma uhlelo lokuthathu ekhulwini lemali ezahlawulwa ibuyele ukuthuthukisa amalokichi ayabe ehlawulile kungumqondo omuhle uma kuzalandelwa
Into yenzakalayo ngale budget kulomehluko omkhulu njalo kule nguquko enginenzelileyo ukulokhu abakwenzayo xa ngikhayeleli ama 3% abakhuluma ngokuthi imali zonke ezabhadalwa ngabantu ama 3% bazathatha la baphendukise back uzoncedisa njalo ukudevelopa ukuthuthukisa iwajena le eyabibhadele ngama 3% kuyinto enhle nxa ukuthi izabayinto ezaphumeleliseka yibo abesikhasini kungabi yinto abazayenza kuphela ukuthi banonise ezabizikhwama kuphela siyakubongela khonokho.
Uthi isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe kuhle uhlelo lukhona kodwa kuyize ngoba bavame ukukhulumisana loZulu kodwa bengalandeli izinqumo ezivela ebantwini.
Siyakwazi nje bayenza nje ngesikhiwa bathi formality ukuthi kudlule bengabanjwa ngumthetho ukuthi waye bengabuzanga abantu kodwa siyakwazi abasozi bekulandele uma sikhangela nje ile turn up ebakhona kuma meetings lawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uvumelane loMaphosa ethi ikhansili ayivamanga ukulandela izinqumo zabantu.
Kulosizi ukuthi budget consultations yenzakala but singakhangela vele kaningi ningi ziyahlala kusiyadinga imibono yabantu kodwa kukalutshwana ukuthi okuvele ebantwini kube yikho okulandelwayo zathi oluthi bahamba bedinga ama-views abantu beqede lapho beyithengelana izimoto i-service delivery bilokhu iphuwa so mbona ngazathi aphendanthile kuze kutshintshe from i-conduct yabo abantu be-council labo-council bangaze beyenza ama-consultations yawenza siwafaka ama-views ethu the central government anti yokuvuza i-approve.
Ngempelaviki abantu abangenela imihlangano emalokitshini basole kakhulu ukungasebenzi kuhle kwe-council bethi lokusilela kwemali ezweni sekubulele ukusebenza kwe-council bethi lezisebenzi kunye lama-councilor akobulawayo abahlukane lobugwelegwele. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Abohlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapholisa emgaqweni yelizwe besithi lokhu kuphazamisa umsebenzi walolu hlangothi oluthuthukiswa ikwanda kwezethekeleli. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe iziphathamandla zalolu hlangothi emhlanganweni lentatheli izindaba wokwazisa ngesimo somsebenzi kiwo. Umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Tourism, umnumzana Thichi Wingwiri, utshelela umhlangano ukuba udubo lokwanda kwamapholisa emigwaqweni luqhubeka luphazamisa ukungena kwezethekeli elizweni.
Fortunately, we attended the meeting about 2 weeks ago, which was a meeting at
Sike sangena umhlangano kumaviki amabili edluleyo lapha phathi ntambo ababalisa obona ngokungena kwezethekeli kuleli uDr. Walter Mzembe obona ngezenzakala elizweni uDr. Ignatius Chombo kanye lo deputy commissioner uMadibili. Uhambe kuhle mpela umhlangano lo wavunyelana ukuba wenziwe omunye njalo omkhulu kumaviki ambalwa azayo. Isiqokoqela yikuba sifuna ukudinga indlela engangenisa inhlangothi zonke zombili. Siyazi ukuba ukulondolozwa kwelizwe kuqakathekile ngazikhathi sinye thina sithi makwenziwe ngendlela engaphazamisi ibhizimusi lethu.
Umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli zindaba esebenza izimele upha umbono wakhe phezu kodaba lokwanda kwamapholisa emigwaqweni yelizwe.
Kabasoze ababuye futhi abantu abahlangana lamapholisa ebahlumeza emgwaqweni lapho. Amapholisa akasoze akuzwisise nqoba ayathunywa ngamabhosi abo ukuthi bayosebenza bethatha imali. Singakwazi ukuthi amabhosi akho azuzane kumali ezivela kuma roadblocks. Imali zakhona sekwenza njengani vele gaziya ku-treasury izihamba emapholiseni vele kumabhosi kumashefu.
Umoya uthi munye kuphela umuntu ongakumisa lokho onguyena olamandla akhona.
Lokhu akusoze kusize ngoba into yonke enzakala lapha eZimbabwe kundaba ze-security. Umuntu ongakhulumayo alalelwe ngu-Robert Mugabe. Manxa uMugabe ethulizwi abapholisa laba azabe lokhu ihlukumeza ama-tourists emgaqweni.
AbeZimbabwe Council of Tourism bathi bakhangelele ukuba izophathisa leyo mihlangano abayingenayo ukubonisana ngalolu daba lwamapholisa emigwaqweni. Abenhlanganiso le bathethele lithuba ukwemukela ngenjabulo isinqumo esithethwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukumisa imizamo yabezimra ukubahlawulisa imali yomthelo weVAT ekudleni lokunathwayo okwathengiswa ngabakulolu hlangothi phakathi kuka 2009 lo 2015. Ngaleso sikhathi iningi labakulolu hlangothi babesala ukuhlawula lomthelo bethi ngoba abezimra babengacaci ukuba basekelwa yini njengoba lo mthetho wawungekho owawubapha lawo mandla ekubekweni kwawo nyakenye kulapho abamankampani aphatheke kwezokwethekelelwa kwelizwe aqale khona ukuhlawula kodwa bezimra sebengabafuna ukuba abakuhlangothi lolu bahlawule lomthelo weVAT kubuyelwa kumnyaka ka-2009 okuyilona daba osolungenelwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Lokho kumunyethwe encwadini yalotshwa mhla ka-18 kuyona le inyanga kaNtulikazi iqondiswe kumphathintambo wezokungena kwezethekele eZimbabwe uDr. Walter Mzembi lapho umnumzana Chinamasa ekubeke sobala ukuba abakuhlangothi lolu mabangahlawuliswa leyo mali esifunwa ngabezimra. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Iningi laba kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa sebesesabela ukuthi bangaqala ukuhlaselwa edolobheni leJohannesburg kulandela uhlelo lukameya weJohannesburg umnumzana Mashaba olokudubula abantu ezitezi ezingela baninizo kulelo dolobho. UMashaba umemezele ukuthi lezi zitezi zithunjwe ngabantu bokuza ngakho ke ufuna ukuzithatha aziphe izizalwane zakwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhlelo lukameya Johannesburg umnumzana Herman Mashaba lokuzingela izitezi ezingalabaninizo ngobe sithi zijunjwe ngabantu bokuza selulethe ukwesaba okukhulu kuzalwane zakwamanye amazwe. Ngemva kokutsha kwesitezi ebesihlala abantu ngokungekho emthethweni eJohannesburg kumaviki edluleyo, uMashaba wethe siyaba kwamanye amazwe umlando wokuthumba izitezi edolobheni eJohannesburg wafunga wagomele sithi ufuna baphume baphele kuleli dolobho.
The city of Johannesburg belongs to the people of South Africa. This is the
idolobho leJohannesburg ngelabantu bakwele South Africa. Lesi isiqalo sokukhulu esiza kwenza ukhipha ngodliki abantu laba abakulezi zitezi. Izitezi ezedlula amachuma isishiyagalombili zithethwe yilaba bantu begcina abantu bethu esimeni esibi bengabhadali beguqula idolobho lethu belenza imikhukhu bona abantu bethu bengelandawo zokuhlala.
Kusukela leso sikhathi sekududulwe abantu ezitezi ezimbili kwabotshwa bakwamanye amazwe abaningi okuthiwa abalancwadi zokuba selizweni okusemthethweni. Leli nyathelo selithakazelelwe kakhulu liningi labakwele South Africa besithi ngeke bathathelwe idolobho labo ngabakwamanye amazwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqaputo Mabhena uthi amazwi wamashaba lezenzo zakhe kuyingozi.
Kulumoya zisikhathaza kakhulu ngoba kuyatshengisela ukuthi udlame lungabuya luqubuke, izalwane zeSouth Africa sezisukuma zichaya abantu bokuza. Thina ke njengeZimbabwe Community in South Africa siyazixheka inkulumo lezo ezenziwa ngumeya.
Le yinto esigcizelelwe ngomunye weZimbabwe umnumzana Mpiyezwe Nare uyisiphathamandla sebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe.
For him umuntu oseofisini njengameya abuye phandle emphakathini akhulume into enjengayona leyana, it's reckless. Une influence enkulu emphakathini. It's just a disaster waiting to happen. Ngiyabonga.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yelwela amalungelo abomama beZimbabwe kwele South Africa unkosazana Victor Matutu uthi akumangalisi nxa izenophobia ingaqhamuka lobanini.
Iziphakamiso zikasodolobho wedolobho laseGoli umnumzana uHerman Mashaba ezokuthi abokufika kuleli kumele bancitshe indawo zokuhlala babuyiselwe emazwe nabo okuzalwa zingaba nomthelelo omubi kakhulu ngoba sizingenza izizalwane zakuleli ziqala udlame olubhekise kwabokufika osokungenza sicine sibone okwake kwenzeka ngo-2008 ngezonophobia ikakhulu nxa inkulumo ezinjalo ziphuma emuntwini ohlonipheka njengesodolobho.
Abanye bathi bethuswa ukuthi inkulumo kaMashaba ilandela eyomsekelo kamphathintambo ogatshelwe zamapholisa osanda kukhuthaza izalwane zakwele South Africa ukuthi zithatha amanyathelo ngabakwamanye amazwe asebethumbe idolobho leJohannesburg. Ngesikhathi-ke kutshengiselwa kwezalwane zakwele South Africa ezifuna izindlu lemisebenzi sekusenzakala phose viki zonke, iningi-ke labeZimbabwe bathi besabela ukuthi loba nini kungahlaselwa bona njengembangela yokubangela lezi nhlupho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kulive Talk lamhla kuhlelo lwabatsha lwethe Connection sixoxa ngabasakhulayo asebedinga ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente ngomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele esivela kwamanye amazwe. Amacele amabili alwisanayo kwele Libya akhangelelwe ukusungula inkulumo zokukhumisana umlotha kulobelwane isivumelwano sokumisa ukulwisana ezilawulwa ngumongameli Emmanuel Macron wakwele France. Kumbe lengozi yokudilika kwesakhiwo somhlekaniswa edolobheni le Mumbai kwele India kwafa abantu abathathu kwalimala abambalwa abanye bebikwa belokhu bengakahlengwa phansi kwenqwabanqwaba yalengozi eyenzakale lamhlanje emzini weGatopa. Ekuqhubekeni kodubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe, indlela yokusebenzisa umakhalekhukhwini ekubhadaleni indleko loba izikwelede isiyamukelwe ngabaningi kodwa abayisibo bonke abayijabulelayo lindlela. Abantu sebesebenzisa umakhalekhukhwini ukwenza phose yonke imisebenzi eyayisenziwa emabhanga efana lokuthumelana imali, ukubhadala izikwelede kunye lokugcina nje imali umuntu esendlini. Ingcwethe ecubungula izomnotho umnumzana Masimba kutshera uthi imbadalo yokwenza lumsebenzi yiyo ekhama abanye ibenza bengathakazeleli ukusebenzisa omakhale khukhwini.
Ama-charges akhona kwezinye isikhathi maningi kakhulu nxa usenza ama-transactions. Kodwa laye uhulumende usengene uthi athole imali leyo ngoba use-charge tax i-5% kumbe i-5% tax nxa usenza ama transactions wona lawo.
Ukutshera uthi kumele kube lendlela zokuvimba ukuntshontshelana imali ngabayabe besebenzisa incingo ezingayisizo zabo.
Njengoba indlela le isisetshenziswa kakhulu, sokumele kube lama security measures aqinileyo ngoba kungenzakala sibili ukuthi ugogo wasemakhaya enganika umfana ifone ukuthi enze i-transaction ahle yena antshontshele imali. So kumele kube lama security mechanisms amaningi kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi izimali ezizangkhona ezidlula ngama channels lawa seziningi kakhulu ukuthi ukuqilwa sengane kwenzakala. Ingingazi ukuthi ama-reports akhona maningi okungakanani, kodwa siyakwazi ukuthi kulabantu abasebeqila abanye besebenzisa indlela lezi ezama-mobile phones.
Kwesinye isikhathi umuntu nxa efuna ukusebenzisa umakhale kukhwini ukubhadala kuba nzima ngoba kungela magagasi. Ke sizwe imbono kamnumzana Dumisani Nkomo ocubungula ezombusazwe.
Kodwa inkinga iba khona nxa kungela network okokuqala. Okwesibili, uyathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu abanelisi ukuthi bathole i-cash. Ikuliqhinga sibili elihle uma ilizwe lonke nje lisebenzisa abathi ngesilungu i-plastic money. Kodwa abanye nxa bengavumi kuba nzima kakhulu. Kuba kuhle njalo uma ama-network ehlala isebenza. Kodwa uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ikakhulu kuzesi akubhadaleki kuhle ngoba kwesinye isikhathi babesithi i-network yabo i-down. Kodwa niqhinga elihle sibili uma ilizwe lonke lisebenza kahle.
Bakhona abangakakwemukeli ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukuthenga kumbe ukubhadalela indleko zabo. Umnumzana George Ngiwane olwela ilungelo lezisebenzi upha umbono wakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi abakakwamukeli lokho. Kungani? Ngenxa yokuthi
into leyo akufuni ngakuthi i-economy yethu iphansi kangaka. Ngizokwenza kanti iyafosa ukuthi yenzani nikhona okokuphela nemali ifuna lingafuni. Kusuka ngoku imahlana khona kokhona abantu. Uyawufuna ukudla ukumbuthela kuyimali ukuthi abanye emzini lapha emakhaya lapha abantu abasebenzelayo abanye. Awungekho amthola ukuthi yenza imigomo of banking yakutransfera, umtransfera kuphi ngaphi. So i-economy yethu nesimo yiyo khona. Abakithi ayikafiki lapha sengathi khona abantu sebekamukela ukuthi yes, i-mobile banking yikho kumele sikwenze. Kuyanceda sibi ngakuthi uyakwazi ukufuna ukuthenga nje kuphela abantu abantu ukusebenza ikhesi. But abantu iZimbabwe yikhesi i-economy le, la uyakwazi ukuthi lokho kuningi informal. So umuntu amtshela ukuthi uzakuthenga ngizakwenzela ku-mobile banking ukwenza kufakela kuyikhokhesi. Abavumi abantu abaningi.
Ngobuzima abantu ababhekana labo emabhanga ukuthola imali yabo, sebebanjwa ngamandla ukusebenzisa indlela yabo makhalekhukhwini osekubone amankampani abalisa i-Econet, Net1 le-Telecel esiba lenzuzo enkulu. Ezinye inhlanganiso ezimela ontanga zithi ziyathokoza ngokungena kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo abagoqela unkosazana Bimbayishe Muswaburi lo unkosazana Fatsai Mahere. Umswaburi uveze ngeviki edluleyo ukuthi uzancedisa kukhetho lokudinga ummeli weBulawayo South edalela ePhalamende, ukuthi uMahere yena uthi uzancedisa eMount Pleasant eHarare. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abasakhulayo njalo ekhokhela ibandla lakhe le-Federal Democrats of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni, yena othi bayajabula ngokwenziwa ngababili laba.
Ngibona kuyindlela eqondileyo enhle kakhulu kwabasakhulayo. Ngikhuthaza futhi ukuthi sokungathi intsha ingazisondeza ibuye phambilina, ingabi novalo, ingayisabi, izinikele isebenzele isizwe sabo, ngoba kuyifanele ukuthi intsha izinikele, ngoba sikhuluma okwamanje intsha yiyo ehlukumezekile kakhulu kunanabo esingathi thina ezinkokheli ezikhona esesingathi sezikhathele sezize zingasela mbono wakusasa ukuthi sezingenzani, ngoba sizamile yonke imizamo yabo, le mbono yabo isinahlekile, sebephelelwe ngamacebo. Kodwa intsha abasesele ingqondo ezintsha, abanye ngabasavela ema-university, abanye bavela college, abayenze economic, abafundele ngezokuqeqetha ngendlela ezijiyeneyo ezingathuthukisa ilizwe. Ikakhulu ngathi Mswaburi singathi imtshayela ihlombe lokumnika isibindi njengentsha esakhulayo ukuthi hayi, njengomuntu wesimama kakhombisa, atshengise abanye abantu besintombazane labo esimama ukuthi hayi, omama labo bakhona ukwenza umehluko lotshintsho elizweni kuphela uma bezinikele.
Kubandla lakho seliqalisile yini ukukhetha abazancintisa?
Njengathi thina ebandleni le-Federal Democrats of Zimbabwe sisebenza gadalala, namanje sisilawo kakhulu ama-candidates angomama, ngoba sithe thina sifuna ukuthi ama-candidates ongomama abe yiwona azaba maningi ukudlula awesiyouth. Kungani sitsho njalo? Sizama ukutshengisa isizwe nomhlaba ukuthi omama mabangathathelwa phansi, bebonakale angani ngomama bokugcina izindlu kuphela, ngoba abantu abaningi bakhona ukuthi omama abantu bezindlini kuphela. Kukanti ungabona umama esenelisa ukugcina indlu, yikuyini okungamehlula ukuthi agcine isizwe nokuthi atshengise isizwe ukuthi engakhona ukuthuthukisa isizwe? Ngoba umuntu ongumama ngaso sonke isikhathi umuntu ohlela izinto zakhe esingathi ngomanager bezinto zonke. So we're moving forward Nkomo, sinabo omama abazimisele abazokuma ekhethweni kuma councillors nakuba ngama MP. Sinabo Nkomo.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo engwebandla le-Federal Democrats of Zimbabwe. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ukwehlula amalwecaja awe-ISIS eMosul kujabulisa abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele, ngoba kutshengisa ukuthi amalwecaja anje alakho ukwehlulwa. Ukwehlula amalwecaja la kwenziwa yikuthi kwakulosekelo lwamazwe angamajumi ayizikhombisa lantathu 73 akumanyano obizwa ngokuthi yi-Global Coalition to Defeat ISIS. Amabutho akwele Iraq esebenza kahle lamanye avela emazweni la asebenze gadalala ukuze anqobe amalwecaja la. Umnumzana Brek Magagi omele ilizwe lweMelika kumanyano we-Global Coalition to Counter ISIS uthi impi kayikapheli loba nje amalwecaja la ayehlulwe. UMagagi uthi amabutho akwele Iraq esekelwa ngavela emhlabeni wonke jikelele aselungiselela ukulwisana lamalecatsha la endaweni ezinjenge Tel Afar, Hawija le Alqim. Uthi ilizwe leMelika lizasekela le-Iraq zonke isikhathi ukuze behlule amalecatsha e-ISIS. Uthi ukubasekela kwabo kwenze ukuthi banqobe amalecatsha awe-ISIS edorobheni leMosul, lapho amabutho awe-Iraq abencedisana khona nawe-Peshmerga lamanye avela emazweni atshiyeneyo. Umagakupinde wathi bazancedisa abantu ukuthi babuyele endaweni zabo lapho basuswa khona ngesikhathi sempi. Uthi baza kwenza lokhu bencedisana lenhlanganiso yemazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations lohulumende we-Iraq. Uthi sebencede abantu abafika izigidi 1 million abathole ukudla okutshiyeneyo lokunye okuzakwenza ukuthi baqalise ukuvuselela imizi yabo iyabhidlizwa yimpi yomvukela. Uthi okunye abakwenzayo ukuthi kuvuselelwe izigodlo zamapholisa njalo kudingwe amapholisa amatsha, kususwe omaqhubhula abafakwa ngamalucatsha e-ISIS, kufakwe umlilo kagetsi, kufakwe amanzi, kulungiswe izambuzi njalo kukhitshwe izitina lokunye okwadilika ngesikhathi sempi. Uthi kwele Syria kulenkemenkeme yendaba ngoba akula hulumende abangasebenza laye.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Awuliyang samu komanso teachers Zimbabwe okumalawi anyamatame nakuti pasachire mikitso
mwati pangita ku imba nyimbo matinyoza mati buda ku tisambula ndiyekuti sitinga fewe mukaula chipuba itendiye simuti masula ziribe nchito boti
tinagumana pa WhatsApp
ndikasi iyu
tinagumana pa WhatsApp Tinagumana pa WhatsApp
Nibamboa
Tinagumana pa WhatsApp
Nimaiwa
Tinagumana pa WhatsApp
Sisi tikuza
Tinagumana pa WhatsApp
Areke anene Chabwela tipine ola Jitwale jimpine mawa Tipita kujipata Ineni makukonda Nilibe na zonchito Kudisi na kuone Zangandizako, eatelumane, tiene mumpamba, nipempendi kupata.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndikasi iyu.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndimamunayu.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndibamboa.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndimaiwa.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Sisi tikuza.
Tinagumana, pa WhatsApp. Olo mundi seke, olo mundi nyoze, kangada kapeza, pa group WhatsApp kompaba, lina sankandeka, nandilo layeka, kanalika basti, panonika fiansi, kandilo njeze baby, suta desia, mpaga na kale, zili benchito, tinagumana, pa WhatsApp, di antiwa, tinagumana, pa WhatsApp, Agazi and I Tinagumana, pa WhatsApp. Ni Amuna and I Tinagumana, pa WhatsApp.
Ni Dadiwa,
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ni Mamiwa,
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ikadani Batsapo, Ni Mangonga Bobo, Nadindiguma Sobo, Kwanzanga Zimashubu, Jambula Mapos, Tumizilana Zitus, Zima WhatsApp calls. Inegunti masi, ndivalo la kuchezera, olo kukuzizira, maheta mukuchevera, kutega ndizaga kwatira.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Damn records.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndimamunayu.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndibamboa.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndimaiwa.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Tinakumana pa WhatsApp ingoma imnandi lizwile ke ihambelana qathu leka Ja Preza kodwa ke lo ngu Young Sam ehamba lo DJ Zimbabwe besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ikhansili yakobulawa isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi ngodaba lweluhlu olokusetshenziswa kwemali ibudget yedolobho. Abo hlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapholisa emgwaqweni yelizwe ama roadblocks. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje igama ngo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.